Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi idzo dzange dzichida kuti budget rehutano riwedzerwe dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can
tikwanisi kuwedzera mari, asi tinofanira kugadzikisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita sere kurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose, uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanyo kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time, you have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemuno, zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo, vachiti mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubudget nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semiriri weMberengwa North vatafana naJoe veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubudget nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika, uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende, uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitutions, kugarisa pazvigaro kwevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye 473 billion dora emunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebudget rese re 4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya, uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere budget rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechiga cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa budget ra 2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.